ndinotenda zvikuru zvataitwa nekuremekedzwa kwandaita napuresidendi kuti pakati pemaMP akawanda wanda vasarudza inini kuti ndinge ndiriwo deputy minister weinformation endezvo kumakonde kwakanga kusinawo akamboita minista akapedzera kuita minista vakanga vari vachambati kumakonde saka mhuri yekumakonde zvakare iri kufara zvikuru kuti umwe wavo avawo mugavhenmendi ndiri pachinzvimbo chandiri cheudeputy minister ichi nemhuri yanguwo iri kufara kuti tawanawo wedu arangarirwawo napurezidendi kuenda pachinzvimbo icho chichi
zvii zvamungati zvikuru zvamuchaitira bazi renyu rekuburiswa kwemashoko pamwe nenyika yezimbabwe
sezvo zvauri kuziva kuti ndiri mutevedzeri wamai mutsvangwa ndingaseenze ndega ndinoseenza ndiri pasi pavo asi zvandingangoda kukuudza ndezvekuti iye zvinezvi vatondipa basa rekuti ndione kuti mapazi ari pasi eministiri yedu ndimatarise kuti ari kufambisa basa zvakanaka here chekutanga ndingangotanga kana nezbc hakuna chief executive yezvino transmedia hakuna chief executive kubhazi hakuna chief executive kunews yana hakuna chief executive saka ndozvavandipa basa kuti nditarise ndiongorore ndione kuti tingabatsirikana sei kuti tigadzirise mipfenyuro yedu tigogadzirisa zvakare masaisai yedu
imi mai vemutori wenhau ane mukurumbira munoziva mashandiro evatori venhau munyika zvii zvamungavimbisawo mumashandiro enyu neukama hwehurumende nevatori venhau
chiri kunyanya kundifadza ndechekuti takasenza zvakanaka nevatori venhau vamwe ndakasevenza navo vamwe vakandisevenzera vamwe vakasevenza vari pamusoro pangu saka tinozivana saka sikuzivana kwatiri kuita uku iye zvino tiri kugadzira mutemo nokuti takarasa chimutemo chiya chiya chainzi aipa chiya takachirasa icho tikaisa freedom of information act tikaisa zimbabwe media commission act iye zvino takuuya nebhiru rinonzi media practitioners bill bhiri iroro ndorichange rine zvokuita zvevatori venhau kwete iye zvino mazuva ano umwe woga woga munhu ane foni anongofunza kuti mutori wenhau zvino izvozvo tichazvipedza nebhiri iyi nekuti takuda kuti vatori venhau chaivo chaivo vakaenda kuchikoro chekutora nhau ndo vatichati ndo mabonafide journalist muchirungu saka ndo zvatichafamba tichiita tese nemastakeholders nemi vatori venhau tichasevenza zvakanaka nemi ende minista vangu vakatondiudza kuti tofanira kusevenza zvakanaka nemi kuitira kuti nyika yedu ibudirire nekuti information iri very powerful ndo inoita kuti nyika ibudirire sekuona kwangu yezvino ndichipuwa guidance naminista wangu tichada kuona kuti mapolicies egovernment zvese zvazikanwa here kumamisha uku yatinomboti yaya medu mupolitics kuti asingazive ngaadzidziswe saka takuda kuti tinodzidzisa vanhu vachatoziva kuti hurumende yamunangagwa iyi iri kumboitei